come on, just lift your hands wherever you are.
Share. ndiri kushumira ndega ndoda kushumira ndiri mumweya wenyu andidi kufamba ndega bata ruoko rwangu mweya mutsvene ufambe neni ufambe neni ndinoda
Call upon the Holy Spirit. The Holy Spirit will show you the way. The Holy Spirit will lead you. If you are depressed, just call on the Ranabasha. Just call the Holy Spirit. Let Ranabokosaya. Kanawasirwa. Kunamaya munyalati. Anabakasha. Ranabapa. Anabata. Kapina batwe. Nanabu. Ranabokosa. Anabasha. Ranabokosita.
This is this when you're away.